Vashitaura pataka kukaradari National Assembly, mutauri wedari iriwa Jacob Mdenda, pati paramende yape sira kita msangano yayo lechitatu, uye imu tarisiru wa kutanga kita msangano lekare, musu wa faiz chivabu, chichendra ni kuti zunuzuni ngeshaga mirasei, panyae chirwere che coronavirus.
This will be the last meeting until the question of the coronavirus is arranged.
Asiwa Mdenda batio misangano ya makomiti pamwene imwe yekutsvaga pfungwa dzevanhu yambo miswawo asiwa tipani mumwe msangano nenzendo dzakatorongwa kare uye dzine vanhu vasingadarike zana zvichaenderera mberi semarongerwo azvakaitwa sachigaro vekomiti inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende vatendai between DC vati danho iri richakanganisa makomiti akaita seyavo iyo ine basa riri kumashure Asiwa Mdenda vati sezvo komiti ine vanhu vari pasi pezana panogona kurongwa kuti iendere mberi nebasa rayo uye vanofanira kuronga nemunyori weparamende dzimwe nhengo dzekomiti yeparamende dzakaita saamai Good Luck Kwaramba veZANU PF vati havazivi kuti votangira papi kuti vadzokere kunzvimbo yavanomirira nekuda kwedanho iri
kuna tsvogono chajuzi mumangwana tsvogono chajuzi kusvika mangwana toita sei kuti tiende kumba maitei
Asiwa Mdenda vati nhengo dzeparamende chapfumidzwa kugara mahotera kusvika nemusi wechishanu paramende ichitsvaga mafuta emotikari kuti dzidzokere kunzvimbo dzavo nhengo yebhodhi resangano rinoshanda rakazvimirira replatform for youth and community development vaonuio vaudza studio 7 kuti danho ratorwa neparamende rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus
asi tandoda kukurudzira kwavari ndechekuti kudai vachienda kunzvimbo dzavo vadzidzise vanhu kuti coronavirus yatikutarisana nayo iyi yakamira sei inofambiswa sei ngavatore mukana wekuchidzidzisa vanhu vasasangana vakawanda asi vanotora vanhu vakawanda vashomashoma vachidzidzisa kumaconstituents avari zvinobatsira kuti vanhu vange vachiziva kuti coronavirus yakamira sei nokuti vakangomira kuda kudare reparamende vongosva vongonogara uye isu takatarisira kuti information itenderere handizvoni kuti kumira kwavaita kune kuzobatsira chii
vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wezimbabwe democracy institute dr Peter Rwanya vati zvaitwa neparamende zvakakosha asi vakati paramende inofanira kugara yakagadzirira kudzoka kubasa sezvo paine rimwe basa rinogona kuda kuitwa rakaita sekugadzira mabudget okurwisa coronavirus sezviri kuitika kuamerica
but where there is an emergency vanofanira kugara vari prepared kuti kana chirwere chika kura padiwa madecisions akakwazirirwa president arowani vanofanira kuwanikwa vachidini vachidzoka
vaendera mberi vachiti chinhu chikurusa chiri kudiwa parizvino muzimbabwe kuti mutungamiri wenyika nevatungamiri vemapato ese anopikisa vabatane mukurwisa coronavirus sezviri kuitwa kusouth africa uko mutungamiri wenyika iyo vasiriyo ramaposa vabatana nevamapato anopikisa vachitaura kunyika yavo pamusoro pecoronavirus
isu tatiziva kuti vamunangabva tinoziva kuti vamunangabva navachabvidza enzizinezana dzisi kuwirirana pari pano patinofanira kuwirirana handiti kuona vese vari kuti upenyu hwavanhu hwakakosha ndovanhu kavano vavhotera kozvava zvakaipi kuti vachamisa navamunangabva navamadhuku nakupe nevamwe vese vabude pamberi penyika vachitaura ngatitorei zvidanho zvakati kuti tise zveupenyu vasezve masapotas avo avanovhota kana vari vanhu vanoti ivo muno mune government of the people for the people vanhu ndo vari kuunderstand kuti mapoliticians vanenge vane equipments vaifanawo kuti vamunangabva nana vachamisa vombomira panzvimbo imwe tozvati havawirirani but vangatadza kuwirirana ivhen kuseza upenyu hwemasapotas avo anovapa pawa racho ravanoti vanaro
paramende yezimbabwe ine nhengo mazana matatu nemakumi mashanu mumatare ayo esenate nenational assembly umo dzinogara dzakatsikirirana sembeva sezvo muzinda weparamende wakavagirwa nhengo dzisina kuwanda zvakadai kunyange hazvo zimbabwe isati yave necoronavirus chirwere ichi chatove munyika dzakavatidzana nezimbabwe dzakaita sesouth africa ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja